Ndorino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa chesimba bhora chiri kuchanira Cape United Murufaro Stadium. Muchuyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana ne FC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba bhora iri kupisa ichirairidzwa naTony Ryan Ndiraya oyo akadzingwa basa ne Dynamos. Asi kujimbare kwacho vari kuchema vachedzera kuti murairidzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa. Simba bhora iri pachinhano chechishanu mapoinzi mashanu pasi pemanika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Cape United kuti vadimbure utungamiri hwemanika Diamonds.
Tambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanyanyanya vanotitsigira.
Asi murairidzi wemanika Diamonds Jairos Tapera ari kuda kuratidza kuti veZIFA Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurairidza chikwata chemaWarriors nekurova hwande muTsakubva Stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa remaWarriors neZIFA neZuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza.
Danho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira.
Tapera achange achibatsirwa naTexua Chiragwi naSo Chaminuka Sunday Chidzambwa ari chipanga mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuHC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane. Pamutambo neArena Movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata cheDimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Mutambizi vanoti Mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi.
As the coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to gather team. It needs to be revamped.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizi. Chicken Inn 0, Cheburu Pirates 0, Bigita Minerals 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yaja 0, Herentals 2, Teo 1. Mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizi. Greenfield vs Islanders, Arenal vs Glower Chiefs. Zvichakadaro mhuri yeaive mutevedzeri wemurairidzi wechikwata cheCape United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park neMuvhuro nenguva dzatu masikati. Matongorere uyo aimbove mukuru wevarairidzi venhabvu muZIFA uyezve akamborairidza maMighty Warriors nemaYoung Warriors akashayika nemusi wechitatu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.